Nyaya yakajeka hama dzangu ndeyekungoti wish you many Merry Christmas. Chango vachigariro yavatsika. Asi variko vanoita Merry Christmas. Variko vasingaioni Merry Christmas. Nekuti chinonzi Merry zvinoreva Christmas inofadza, inodyiwa, inosiya mirangariro. Asi kuvashandi veZimbabwe, vamwe vacho vane mihoro isati yabhadharwa yenguva nemakore. Vamwe vacho havana kuwana bonasi. Vamwe vacho pabhonasi yavakawana yacho vakabirwa. Zvavaimbohora kumasure nezvavava kuwana ike zvino. Saka that Christmas can't be merry for everyone.
Ishoko rakakura iro vamunengiwa. Vanobirwa nani?
Tine vanhu vane mari yakawanda zvakanyanyisa. Toita vanhu vanotambudzika zvakanyanyisa. Hatigoni kurarama musociety iyo tiri tese tichifunga kuti takafanana. Kune vanazvo zvakawanda kudarika zvavanoda, asi kune vari kushaya nezvidiki diki zvekuti vararamise mhuri dzavo.
Saka muono wenyu wegore rinouya uri kutiwo kudini?
Tichitarisa mugore ramangwana, vashandi veZimbabwe ngavave prepared to look the beast in the eye, to talk about these issues, to see how best we can correct them. Isusu in our part as labor leaders, vanhu vasina zvekuita, vasina chekudya, vasina chekunwa, vasina chekubata, zvinoita kuti vanhu vaorganizike zviri nyore.
Mabata nyaya dzakawanda. Zvamuchange muchiitawo imi kugadzirisa zvinhu kuti zvinakire mushandi ndezvipi?
If we increase disposable income, pane a downstream immediate effect yekuwedzera. Kana vanhu vakawana mari yakawanda, vanhu havasi kuda mari yekunoshandisa kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuda mari yekushandisa muZimbabwe. Saka vanhu vakawana mari yakawanda vanoishandisa muno muZimbabwe. Zvinoita kuti gadzire mabasa akawanda. Vachatenga maservices akawanda, ndovana airtime and other things. Izvozvo zvinhu izvozvo zvinenge zvichishanda muZimbabwe ka. Saka zvinogadzira futi mabasa akawanda. Saka kuwedzera kwedisposable income kune direct impact yekuwedzera yatinoti aggregate demand of goods and services. Ike zvino vanhu vari kuvati vakatsikirira mari pasi mapiro. Saka tiri kuti isusu gore ratakatarisa iri tinofanira kufarira munyika yekwedu, kwete kuti vana vafarire munyika dzevamwe. Saka tinofanira kugadzirisa zvinhu zvakare zvika munyika yekwedu.